Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri, Nyamavhuvhu 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yokurudzirwa kuti isatare mutengo wemari yeZig kana ichida kudzikamisa upfumi. Democratic Party yoita musangano mukuru kuChicago. SADC yokurudzira kusimudzirwa kwevechidiki mudunhu, asi isingatarise zvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo kunonzi kuri kuitwa neZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimisi pamwe naanamazvikokota munyaya dzeupfumi vanoti banga guru renyika rinofanirwa kusiya vane mari dzekunze vachitengesa mari dzine mutengo unotambirwa neveruzhinji, vachiti izvi ndizvo chete zvinoita kuti mari iwanikwe nyore munyika, kuitira kuti vemakambani vaone mari yekunze inoita kuti vatenge zvinhu kunze kwenyika. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaTrust Chikohora vanoti vari kushaya mari yekunze kumabhanga, asi mari iyi ichiwanikwa nyore pamukoto nekuti hapana munhu kana kambani inoda kutengesa mari yayo yekunze nemutengo uri pasi kana usingaenderani nezviri kudiwa pamisika yakasiyana-siyana.
Kana munhu aine mari yake kuti azoitengesa kuma 13 point kana kuti 14 iyoyo, iye achiziva kuti anogona wana imwe mutengo uri pamusoro zvinonetsa, saka munhu haazodi kutengesa forex yake pamutengo waanoona sekuti wakanyaya kudzikira.
VaChikohora vanoti vamwe vanopedzisira votenga mari yekunze pamukoto, izvo zvinokwidza mitengo yezvinhu pamwe nekuvapinza mumataisireva sezvo iri mhosva kuita izvi. Asi vanoti zvakakosha kuti bhanga guru renyika rirege vane mari dzavo dzekunze vachidzitengesa nemitengo yavanowirirana nemutengi, vachiti kana izvi zvikaitika mari idzi dzinowanikwa mumabhanga pasina kana dambudziko. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda nebazi rezvemari vamasimba manyanya vanotiwo hazvina kunaka kuti Reserve Bank of Zimbabwe RBZ itare mutengo weforex, vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti mari ishayikwe mumabhanga.
Nokuti kana muchiona imimi mari ichiwanikwa pablack market isingawanikwa maofficial markets, zvinenge zvichitoreva kuti pane magaps aripo mainterventions iwayo ngava adjust.
Vamanyanya vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo nyika iri kushandisa mari yekuamerica nedzimwe nyika, zvakakosha kuti ive nemari yayo pachayo. Nengo yeRBZ Monetary Policy Committee vapersistence kwanyanya vanoti RBZ haina ruoko panyaya yemutengo weforex, vachiti kushomeka kwayo munyika kunokonzerwa nekuti vanhu havasi kutengesa mari iyi sezvo iri iyo yavanoshandisawo pakutenga nekuchengetedza upfumi hwavo. Vatiwo pari zvino RBZ chete ndiyo yega iri kutengesa forex kumabhanga.
Saka kana tine munhu wani ari kutengesa, ndopanozoita sekuti poita sedambudziko. Asi zvinongotaura chete kuti vatengesi vemari ndo vaita vashoma.
Vati dambudziko rekushayikwa kweforex kumabhanga richapera chete kana mitero yehurumende yave kubhadharwa nemari yemuno, uyewo kana nyika isashandise muvhenganiswa wemari dzekune dzimwe nyika kana kuti multiple currencies.
Ndosaka chida kuti tibude muchikamu ichocho chekubashandisa mari dzemuvhenganiswa chemultiple currency system. Asi rwendo rwatiri kufamba atikono kusikane zuari mechete.
Zimbabwe, yaka parwa maritra ya Zimbabwe Gold, mwezi mishomo ya pfura. Uye kunyangi mitengo ya kambozi kama, mitengo ya juni ya tanga kukwira zvekare, sezvo mari hii ya vikusha ya Simba. Shondora pfura, masangana numira ya mabizimisi mnyika anoti Zimbabwe National Chamber of Commerce ne Confederation of Zimbabwe Industries, haka uzabepa na Read the Business Times, kuti ainge ari kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu pamusika wemari yekunze. Nasi dora rekuAmerica rangi richitenga mazig 13.7 mubhanga, asi pamukoto riri kutenga mazig 20 kana kudarika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinotiwo Zimbabwe iri kutadza kuwana mari yekunze inoikwanira nekuti iri kutengesa kunze kwenyika zvinhu zvishoma zvinogadzirwa munyika, ukuwo ichitenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika. Ndakamira Studio 7 Marare, Dean Godwin Mangushi.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nasi tiri kutarisa musangano we musangano uri kuitwa webato Democratic Party kuChicago, musangano mukuru weDemocratic National Convention kana kuti DNC. Uko mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakazivisa vakataura kuti havacha kwikwidzi musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi, vakatambidzawo tsvimbo yekutungamira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika kumutevedzeri wavo amai Kamala Harris. VaBiden vakataura nezvezvinhu zvavakakwanisa kuita vakabatana naamai Harris, zvinosanganisira kudzikamisa upfumi, kugadzirisa matambudziko ari mubazi rezveutano, kudzikisa uwandu hwevari kupinda munyika zvisiri pamutemo nezvimwe. Vakati vanhu vanofanira kuvhotera amai Harris kana vachida kuti nyika irambe iri mugwara reutongo hwejekerere. Ngatinzwei vaBiden vachitaura.
Thank you. Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? But she'll be a president. Our children can look up to.
Makadzirere kutambira Kamala Harris. Achave muenzaniso wemutungamiriri akanaka kuvana vedu, mutungamiri anoremekedzwa nevatungamiriri vedzimwe nyika. Tese tichadana naye. Takashanda tese kusimudzira nyaya dzeupfumi munomu, takagadzira mabasa miriyoni 16, miworo yevashandi yakakwira. Chero kuparwa kwemhosva kunoramba kuchidzika kana mukaisa muchichisi mukuru semutungamiri wenyika pachinzvimbo chemusungwa anozivikanwa nemhosva dzakawanda.
Mashoko ava Biden kumusangano weDNC. Vamwe vakataura ndiamai Hillary Clinton vakakwikwidzana navaTrump muna 2016, uye vamwe vamiririri veDemocratic Party mumatunhu akasiyana-siyana. Mukuzeya nezvemusangano weDNC uyu, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kupinda mumusangano uyu, uye chichitungamira sangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Minnesota African Women Against Violence, muzvare Comfort Mbofana.
Ndoda kuti vanhu vazivisise kuti bato reDemocratic Party ibato rinokurudzira madzimai kutanga vanobva kunzvimbo dzakawanzodzvanyirirwa. Katarisa muMinnesota, governor wedu waTim Walz vasvika pakuti varane savice president, as a vice presidential candidate. Zvinova zvasiya Lieutenant Governor wedu Peggy Flanagan, anova iye mudzimai wechiindigenous Native American, kuti aite governor, vanokurudzira madzimai. Uyezve kunyanya kushanda kwanaisa naGovernor Walz, vane shungu dzekuda kubatsira vanhu vanovanzwa kudzvanyirirwa.
Tiitarisewo mashoko akataurwa navaBiden nezuro musangano uyu uchifambira mberi.
Pane zviri kuitika iko zvino, ndoda kuti vose vanhu vazive kuti tinofanira kudzidza kubva kunyika ino yeAmerica chinonzi democracy. Kubva pachigaro kunonetsa, asi vakateerera zvido zvemaAmericans, vakateerera zvido zvemaDemocrats, tatu kuvaona nezuro vachipembedza vice president, now presidential candidate, presidential nominee Kamala Harris. Vanomira pachokwadi.
Vatauri vanhasi tanzwa pari kudomwa mazita makuru apo, pari kutarisirwa vapi neveruzhinji kunyanya?
Ndichidzokera panyaya yangu yetransition of power and good governance. Mai Obama vanondirangaridzawo zvakare kuti vaimbova mudzimai wemukuru wenyika ino. Kamala Harris paka zira kuti achange achirana as a presidential candidate. Munhu wekutanga akavafonera ndi President Obama na Michelle Obama. Izvi tinotozviona vanga vari pa speakerphone. Inini ndinoitwa zvakanaka nekubatana kwakadaro kuti vanhu vanokwanisa kuramba vachiwirirana vachitransfer power. Izvi ndoda kuti wowe hangu hadzinyanyozviona kunyika yekwedu yekuAfrica. Chinhu chandinoshuvira kuzoona kuti kana mumwe mutungamiri wenyika abva pachigaro, tinokwanisa kuona vamwe vatungamiri venyika vachimukutsa, vachimupembedza.
Chikwa tawo cheRepublican Party hachina kupeta maoko vari kumhanyawo nekwavo, munoonawo sei?
Ini ndinoona kuti President Trump vakati painonzinzwisa munyika munomu. Takaona nyika inoyi zvakaitika papresidensi yavo. Takaona kuwanda kwekuurayiwa kwevanhu, kunoti mamass gun shootings anga akawanda. Takaona kana even kuwanda kwerusaro raganda, a lot of racist fueled attacks. Takaona mamuslim ban. Takaona maimmigrants vabve kure munomu vachidzvanyirirwa. Saka ndofunga kuti America inoziva President Trump zvavanomirira. Saka ndinofunga kuti America ichasarudza mutungamiri waanoziva kuti achange achiwirirana nekodzero dzavo.
Vateereri, regai tigadzirise posvo yataita apo. Vatataura navo tanga tati ndiComfort Mbofana, kwete ndiComfort Dondo. Muzvare Comfort Dondo vanotungamira sangano rePumulani, Minnesota, African Women Against Violence, vange vari parunare kuChicago muno muAmerica. Zvichakadaro, tatarisawo vataura nhasi kumusangano iwoyu vanosanganisira vaBarack Obama nemudzimai wavo amai Michelle Obama. Kune vamwezve vatungamiri nevamwe vari mumapoka kasiyana siyana vari kutarisirwawo kutaura muzuva rese kuzosvika kumanheru. Ukuwo vaDonald Trump veRepublican Party vachange vari kune rimwe dunhu rakakosha zvikuru pasarudzo reMichigan, vachitsvagawo rutsigiro vari ikoko, nezuro vakange vari kuPennsylvania nemarimwe zuro. Mukupeta musangano wevatungamiri venyika dzemusadak wepagore wakaitirwa muHarare nemusi wemugovera, pakapiwa kurudziro nevatungamiri vegungano iri kuti paitwe zvirongwa zvekusimudzira vechidiki. Asi kunyangwe hurukuro idzi dzaitwa, vechidiki vanodarika 160 muZimbabwe vainge vari mujeri kana kuti vakanopotera vachitya kupambwa nevasori. Asi kurudziro yekusimudzira vechidiki ingashande here? Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kumusangano weSADC Heads of State Summit muHarare nemugovera wadarika, munyori anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zvegungano iri vaElias Magosi, vakati kana dunhu reSADC rikasawanisa vechidiki mikana yekuzvipundutsa, richaramba richisarira kumashure segotsi.
I would like to reiterate the need to invest in the youth by providing them with the necessary skills, resources.
Tinofanira kutora matano ekuti tikurudzire vechidiki kuti vatange mabhizimusi anovabatsira ivo kuti vasimukire, uye anozobatsirawo nyika dzedu. Vanoda mari nezvimwe kuti vakwanise kuzvimirira muzvikamu zveupfumi zvakasiyana siyana.
Asi kunyange muono wava Magosi wakanaka, wechidiki anogara muHarare Besta Chandata anoti mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe anotadzisa vechidiki kubudirira.
Munyika medu tine high unemployment rate, vechidiki hatinawo stable incomes. Saka pakuzoparticipatewo panyaya dzemasocial and political activities zvinenge zvave kuti netsei, zvinoderirawo nekuti tinenge tiri pakurwisanawo nekutsvagawo chi zvekuti tikwanisewo kurarama.
Emmanuel Zanza, wechidiki anogara kuRushinga mudunhu reMashonaland Central, anoti vechidiki vakatsigirwa zvakazara, zvimwe vaikwanisawo kusimudzira nyika yekwavo munyaya dzeupfumi.
Vechidiki vakawaniswa mukana wekuva nemaideas avo mune zvakasiyana siyana zvingangodaro zvichisimudzira nyika yedu. Tinogona kuona nyika yeZimbabwe ichisimukira tichishandisa zviwanikwa zvedu zvatinazvo, zvingave ivhu, zvingava zvicherwa. Vasamirira chete kuti tichazogadzirwa mabasa kana kuti tichazowana mukana wekuti tigopita mabasa, asi vave ivo vanogadzira mabasa acho nekuita zvirongwa zvinosimudzira nharaunda dzavagere.
Vechidiki vemuZimbabwe vanonzi vanosvika zvikamu zvinoda kusvika makumi manomwe kubva muzana chevanhu vari munyika 67.7%. Zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki, kana vakawaniswa rutsigiro rwakakodzera vanogona kusimudza upfumi hwenyika zvakanyanya. Kunyange kuchinzi pane bhanga revechidiki rinovawanisa mari dzezvikwereti kuti vavambe mabhizimusi, variko vechidiki vanoti pavanonyora tsamba dzekukumbira mari dziine mabhizimusi avanoda kuzoita, pfungwa dzavo kana dzakanaka dziri kubva dzabiwa nevakuru vakuru vanobva vazvivambira mabhizimusi avo vachidzishandisa. Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki Vatino Machakaire kuti tinzwe matanho achatorwa nehurumende mukuedza kuzadzisa kurudziro yeSADC pakuwanisa mikana yemandiriri kune vechidiki asi vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi mutauriri wekanzuro yevechidiki inoshanda iri pasi pebazi rehurumende revechidiki yeZimbabwe Youth Council, Vatanzikwa Guranungo, vanoti mikana iri kuwaniswa vechidiki kuti vazvipundutse yakawanda chose, asi varipo vanongomirira kutsoropodza nyika yavo.
Saka tinotarisira vechidiki kuti vange vachitarisirawo kuti hurumende yaidu iyi iri kuvaitira chii, kwete kungoita zvokushora nyika. Toda mayuthi anegwara vanoita kuti nyika ibudirire, inoita kuti vabudirire.
Gweta rechidiki Delight Muchazondida anoti mutoro wekuona kuti vechidiki vemuZimbabwe vawana rubatsiro rwavangada kuti vapunduke uri kuhurumende.
Tinodawo kuti hurumende yedu, tinoda kuti vanoshanda vakazvimirira, vatingati maprivate sector, tingadi kuti vanomirira kodzero dzevamwe vanhu vatingati macivil society, vabatane vaite hoche koche yatinoti who government and who approach collaborative participation, mukuona kuti vechidiki vapiwa dzidzo yakafanira.
Pane vamwe vanoti kunyange musangano weSADC Summit wakakurudzira kusimudzirwa kwevechidiki vemudunhu iri, zvinosuwisa kuti munyika mawakaitirwa kwaiva nevechidiki vanodarika zana nemakumi manomwe vaive vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika. Asi hapana umboo wakati tsvikiti huri kupihwa nehurumende kuratidzira murunyararo ikodzero yemunhu wose iri mubumbiro remitemo, asi hurumende inonzi yave kutarisa kuti wabuda mumba maani. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vatambira chibvumirano chekumbomisa hondo pakati penyika iyi nechikwata cheHamas, asi vati zvave kuchikwata cheHamas kuti chitambire chibvumirano ichi. Hamas haina kutumira nhumwa kunhaurirano dziri kutungamirwa neAmerica, Egypt neQatar. VaBlinken avo vange vari kuIsrael vave kuenda kuEgypt nekuQatar. Vakaremara munyika vave nemakore akawanda vachichema-chema kuti vari kubatwa neseri kweruoko vachisiyiwa muzvirongwa zvakawanda zvebudiriro zvinozopa kuti vagume vorarama upenyu hwekupema. Izvi vanoti zviri kuitika kunyangwe bumbiro remitemo nezvimwe zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nemasangano akaita seAfrican Union neUnited Nations zvichipa vakaremara kodzero. Asi kunyangwe zvinhu zvakaoma, munyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti pane zvirongwa zvakawanda zvekubatsira vakaremara ava.
Munomo ministry yepublic service and social welfare tine full-fledged department for disability affairs. The current director is Dr. Peter. The same department is also supported by a chief director. And the current minister is Mungandoa wa rikuekta pa position iyo. Doku koshesa patinoita ma issues ema persons with disabilities. Tine very clear programs takanangana nevanhu vari ma disabilities. One, tine ma empowerment loans anopiwa through National Building Society Bengrenas. Anyone adinga ida kutanga ka project kadika automatizing programs anogona kuenda achino submit application ku MBS imari yehurumende patinopiwa through that bank.
Donzo renyu nderei?
Donzo racho ratinaro nderekuti izvo vane madisability varege kurarama nekupemba, but vaitewo maprojects anovabatsira.
Ko munovabatsira sei vari muzvikoro?
Panyaya yevocational education hongu tine program yatinorana, and the program iyo yanga ichirana for a very long time. Yatino patrikaninya yema fees, both tuition fees na exam fees, kune wanu wanima disability, kuma tertiary institutions, ma teachers college, ma technical college, nema university. Tine dedicated program where upon submission the application and the necessary assessment are done, if one qualifies, they will be entitled to ma fees. Anodabaru wani urumende kusika wapeza.
Muno wapa iri mari ere?
Atiki wani mari, but tino badara upon production of an invoice. Ito bata badara kuchikoro ikoko. I program ya batira waka wanda spirit muno Mzimbabwe. And we are encouraging you. Arikutaza kuenda ku ma university, kuma college za kasiana siana. Kutu ya ikuma office ya social welfare, ya tafti social development. WhatsApp mita ma application za ho.
Ko pakaita dambudziko
kana paita problem office yangu iripo yaiti taure vanofunga kuti havana kubatsirwa zvakakodzera tine ma office anenge yangu ne chief director tiripo kubatsira vanhu vese vanofunga kuti havana kubatsirwa zvakanaka muministry but indeed tinayo and it's a dedicated budget yatinopiwa gore negore from treasury to assist vana nema student vane madisability ne vocational training assistance.
Kuzvikoro zvepasi sekuma primary munobatsirawo sei?
Vari ku primary ne secondary school mitemo yehurumende kuti 10% yevana vatinobhadhara mafees under the basic education assistance module, in short BEAM, 10% of those beneficiaries should be learners with disabilities. Priority yedu tinotanga tabhadhara ndofunga kana gore tichitanga mari dzinenge dzisingabudi zvakaenzana weku treasury vachimobilize mari painenge richoma mari tinotanga nema special schools, again mindful of the fact yekuti ndo kunoenda vana vane madisability ikoko, ndo kwatotanga kubhadhara because we are aware as government kuti zvikoro izvozvo zvinosangana nematambudziko akawanda. Ndosaka tichitinga titange tabhadhara ma special schools. Then mari painenge yakuwandawo taakupinda mu3rd, fourth month of the year, we then spread the payments to the rest of my schools.
Munyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini makadini pa Studio 7. Hopo uchimono iwe siyana na Chamisa, hauna chekuita ne party yake, nenyaya dzake politics dzake hauna chekuita nadzo. Kunoenda mepo ndoko unorerekera. Siyana nekutaura sina basa risi. Wadi kutaura zvachabangwa ane caps inenge yako iwe yaunopfeka iwe. Atisatambonzwa kuchishora chabangu iwe. Katuta ma MPS aka na aisa kunguzana PF. Siyana na Chamisa ndewedu isusu vanhu. Iwe ita zvako zvautengesi zvaunoita iwe. Hauna kumira zvakanaka iwe. Hopo uchimono iwe. Gadzirisa hunhu hwako.
Makadini pa Studio 7 apo ndinoda kutaura pamusoro pemutemo weZimbabwe kuti mutemo weZimbabwe hausi kushanda. Mutemo weZimbabwe wauri kungotsikirira vanopikisa, wakusungirwa kufungirwa kuti unoda kuzoratidzira usati waratidzira. Asi tine vanhu vakauraya vanhu vakaponda pasta kumabhuku auko, pana kana mumwe ati asungwa. Tine vanhu vanopamba vanhu vairova vanhu panguva dzema election vatinotoziva vakaponda vanhu pazaka apo vakapisira vanhu dzimba vachitora vanhu vachindovabhabhatidza vachinzwa kubhabhatidzwa kuti ubve kuMDC. Tine vanhu vatinoziva vakauraya vanhu asi hapana kana mumwe akasungwa. ZANU-PF inongoita madiro aGeorgina nemutemo.
Ndomubira kubvunza inini, vanhu ava veopposition sei vari kuramba vachingorwisana nenyaya yesarudzo dzakapfuura? SADC yakauya ikaita basa rayo muZimbabwe rakanaka inobva yadzokera. Vakarega kuuya vaifungidzirwa kuti nevaifungidzira kuti ndo vachamirira opposition zvikashaya basa. Zvakawanda zviri kuitika zvichingorambwa. Tarisai muone munhu ari kunzi akasungwa weopposition ave bed bridge aikuridzira mhirizhonga. Ava baba vanga vachitaura vachiti kwai mhosva havasi kuiona. Kwaiwo vanogoiona sei mhosva ivo vari kudivireko? Vangati mhosva havasi kuiona ivo kuri kunzi munhu akanyora message kutwitter kuX yaimbove Twitter ndizvo. Kana iri nyaya yema demonstration ari kurambidzwa nevanhu ayo ari kuchemegwa nevanhu kunze vanhu vakasungwa. Izvo baba ngatisiyanei nazvo izvo nekuti shona ino dindamba kuudza wakaonekwa nembonje pauma vanhu vaka udziwa mwedzi miviri mashure mwedzi mitatu kunza hatiri kuona munhu anovhiringidza vatiyo vakaita naro zvafanire kugukwe vaya iwe ZANU-PF waikangamwa here havachemegwi vanhu vavo zvaita sei nhasi zvaumbwa ZANU-PF ingachinja
makadi pastudio 7 tokumbira kuvhunza ruzhinji rwezimbabwe kuti ana chivhayawo neshamwari dzavo vaakutongwa here kana kuti zvaapapi kana kuti yanga ingori kechi endi release yekuda kungoti vhara mazimbabwezi shuwa tiri kutambura nenyaya yevanhu vakaita seivavo tikumbira kuti mutibvunzirewo kuvakuru vanoita nezvemutemo kuti makanyarareiko nazvaana chivhayawo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu mapfupi asina kutuka nekunyomba pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mumitambo tine mitambo yevechidiki yeall africa junior under 19 championship yatanga nhasi kuthais kusenegal ichiunza shasha dzemutambo webaddington munyika dzemuafrica zimbabwe iri kumiririrwa nechikoro chebernard muzeki college icho chakakunda zvimwe zvikwata munyika tichanzwa mashoko emurayiridzi wechikwata ichi vanomen ncuve
tine vakomana vepabernard muzeki vanokwana kuita vashanu kuno kusenegal tine atinotenda mbaiwa tina albert mondoro tina samuel nyapokoto tina rowan mundondo uyezve tina roni dzvairo vakomana vakakunda zvikoro zvemuzimbabwe vakakunda vakomana vese vavakatamba navo vakakwalifaya kuti ivo sechikoro timu yavo iyoyo iuye kuno yakamirira zimbabwe kusenegal kuri kutambwa anonzi maall africa school qualifier championship emaunder 19 asi vakabereka zita rezimbabwe
vancuve veruzhinji votarisira zvipi kumitambo iyi senyika
neunyanzvi hurorakidza vakomana vashanu vatauya navo ava hatitarisiri kudzokera tine nhava isere mhepo asi tiri kutarisira kudzoka takagukuchira mikombe inokosha chaizvo nokuti nyika dzatiri kutamba nadzo kuno inyika dzinotora mutambo dzichiukoshesa zvemhando yepamusorosoro tine nyika dzakaita sana uganda sana mauritius sana south africa iyo senegal chaiyo vanhu vekuti vane nzvimbo dzava katovaka atinoti mafour courts maindoors akanaka chaizvo
ndange ndichitarisa pamutambo uyu unoita seusinganyanyi kuzivikanwa nevakawanda zvoitwa sei kuti ukure muzvikoro nemunyika yese
hongu kune vamwe badminton mutambo usina kunyatsojairika kana kuti ndingati mutambo wavasina ruzivo rwakakwana nezvaro asi sokuona kwedu mutambo uri kutotanga kutekeshera ende mutambo wavakuzivikanwa nokuti zvikoro zvizhinji tava kutotamba nazvo mitambo iwowo muzimbabwe tinotamba nezvikoro zvihombe chaizvo zvakaita sana harare international school st george's prince edward ana mufakos wanhai nezvimwe zvikoro zviri kuwana kutama dei pari panyaya dzekuvandudza mutambo uyu pane basa zhinji riri kudiwa rekuvaka makots bcause mutambo unotambirwa nechemukati meimba yakavakwa zvakanaka ndingati ebig hall saka zvikoro zvizhinji zviri kungoshandisa mahall avagara vanawo kuti titambire imomo muri kuzongodhirowa mitsetse inodiwa moiswa manets kuti tikwanise kutamba asi kana taakuda kunyatsoita mutambo uyu sezvafanana nedzimwe nyika dzakaita sekuno kunana senegal nekunana mauritius nana south africa mhando yekuti taakunyatsotamba tichienda kunomirira nyika yedu kana kumaolympics ndinoona pane basa rinoda kuitwa nezvikoro zvizhinji hurumende yedu ichitibatsira pagovakwa anengati makotsi wavo
murayiridzi wechikwata chebernard muzeki college vanomen ncuve tichikuzivisai kuti tabva tanzwa kuti vahwina mitambo yavo yose yavatamba nhasi totarisa manheru anhasi na8pm tichakupai chirongwa chethe connection patichange tichitarisa matambudziko akatarisana nevechidiki munyika kusanganisirawo avo vakasungwa pamberi pemusangano wesadag tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC tichiti murare zvaka naka kuno tevera chirongwa che isi ndevele chamuchange muchipiwa na standekile muhlanga toramba tichi shingirira nekuye uchidza chikwata cheva komana veZimbabwe avo kuti vatambe nesimba tigonzwa zvimwe zvibodzwa zvichiuya mangwana vagoramba vachikunda zvikwata.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
La kumsakazo we Studio 7 lamhlanje mhlaka 20 kuNcwabakazi 2024 olamukela emoyeni ngenkulu injabulo yimi uzithandekile Mhlanga. Udaba esiyaqalisa ngalo lamuhla sikhangele okwenzakale kwezokulima izakhamizi endaweni izakhamizi endaweni ezichiyeneyo zelizwe zithi seziphoqwa isimo sendlala ukuba zithenge izifuyo zazo ukudla zithengele izifuyo zazo ukudla ngoba akusela madlelo kanti lamadamu amanengi lawo asesitsha. Isiqhuma sotshani esisodwa sibiza imali ephakathi kwamadola emelika amabili alengxenye i-$2.50 kusiya kumadola amahlanu i-$5. Isaka lokudla eligaliweyo kumbe isikuba kusiya ngohlonzi lwaso sibiza amadola angamachumi phose amabili i-$18 kusiya ku-$23. Udaba olukhona ngolokuthi obunye utshani obuthengiswayo buyabe buhlangene lezinto ezilakho ukubulala. Asizweni uNtungamili Nkomo esethulela lolu daba kungxoxo ayiqhube lomnumzana Amandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuthi ibheli lapho ungakali kulele enkomeni lithukulule ulivuthuze ubone ukuthi kulani phakathi ungakavumeli ukuthi inkomo lidle ukhipha amaplastiki amawaya ngoba asifuni umkhuhlane lo esibiza sithi heartbreak disease ngoba iwaya kayisoze igaywe isisu senkomo instead izahlaba isisu senkomo zathola inkomo yakho ayikhanyi ukuthi bulawa yini kodwa kayikhuli njalo ngoba amawaya asehlabe azahlaba labo nhliziyo.
Ukudla okuthengiswa kusemasakeni khona kuchiyana njani ngoba sizwa kuthiwa kulesikuba esiyabe sinjalo singelalutho kube lokunye okuyabe kuhlanganiswe lokunye okwakha umzimba kwehlukaniswa njani?
Ye into engixwayisa abalimi ukuthi nxa bethenga ukudla okusesakeni kabananzelele kakhulu kulokungamatikiti okunanyathiselwe emasakeni. Itikiti lelo liyaveza ukuthi ukudla lokho kumumetheni zintathu izinto eziqakathekileyo. Okokuqala, sithi thina i-crude protein kufanele itikiti lele litsho ukuthi i-crude protein ingakanani, ngoba i-crude protein isebenza njengabomabiko labonapitapi, iyakhuthaza isisu senkomo othi senelisa onjani ukugaya ukudla. Okwesibili, kufanele kube elokhu esithi i-energy kumbe amahlawuzane, yinto esibili abalimi omele beyikhangele ukuthi i-energy ingakanani. Then bese ngigcina ngokuthi i-fiber kumbe esingathi utshani lento ezifana lalezo ukuthi khona kuningi okungakanani, yikho ukudla abantu akumele bekukhangele. So i-fiber ingavela etshanini, ingavela esifukeni, i-energy ingavela emunjini, ingavela esifukeni, and then o-protein bengavela kubo cotton hulls, kubo soyabean cake labo cotton cake. Yizo zona izinto ezingaletha izakhamzimba ezifana labo protein, and then amadlabuzana afanana lama-carbohydrates, and then okunceda ukudla ukuthi kugcwalisisu i-fiber.
Inapitapi kuyini? I-molasses?
Hayi, aso molasses. Angizange angayiqambi i-molasses. Inapitapi ithethe okuthiwa i-urea, and i-urea iyancedisa ukuthi izifuyo izisu zazo zenelise ukugaya utshani obomileyo. I-molasses layo iyanceda ngamadlabuzane kumbe i-energy. Nenye into abalimi abangayisebenzisa nxa bengenelisi ukuthola lokho okunyanga kuqambileyo okuletha amadlabuzane. Enye into esiyixwayisayo ukuthi abalimi kube letswayi, whether litswayi liyi-block kumbe litswayi lele esithi i-coarse salt, liyancedisa ukuthi zibe lephango lamanzi, ngoba isisu senkomo nxa singela manzi phakathi kasisebenzi.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Balokhe bevalelwe abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu lanxa sokugqitshwe umhlangano we-SADC Summit. Inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izama ngamandla wonke ukuthi kukhululwe umkhokheli we-Citizens Coalition for Change, umnumzana Jameson Timba, labanye bakhe abafika phose amachumi ayisitshiyaganombili labalwela ilungelo loluntu abahlanu ababotshwa besiya emhlanganweni eVictoria Falls. Inhlanganiso le ithi olensukwana ebotshiwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda, owaye kubandla le-CCC, ulokhu evalelwe entelongeni, njalo isicelo sakhe sokubhadala isibambiso se-bail saliwe namhla ngomantshi eHarare. Ababotshwa besetheswa amacala okutshotshozela udlakela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit sebefika ikhulu lamachumi ayisikhombisa, i-170. Abanye abakubandla lezanu PF bathi sokumele abantu laba bekhululwe ngoba uqhutshwe kahle umhlangano we-SADC Summit. Kambe eleZimbabwe liza bakhulula na abantu laba, njalo umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatha njani ababotshwe eZimbabwe kulandela ukuqhutshwa komhlangano lo? Ukuze sizwe okuningi lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele we-Freedom Alliance.
Ukungena kukaMnangagwa esiba ngumgcini sihlalo, ngicabanga ukuthi akula tshintsho okungalwenza kwezombusazwe emazweni lawe SADC. Okuza kwenzakala yikuthi kuza kwenza ukuthi umumo weZimbabwe uhlale uyikho khona lokhu oyikho khona, kusephulwa amalungelo akaZulu, njalo kuyabe kusenza ukuthi bavaleke ngamandla imilomo laba bamanye amazwe ekutheni babamsole. Ngoba kokuqala babe befuna ukuthi kubonakale inhlanganiso yabo yeSADC kuyikuthi ilobumbano. So ke kuyabe kuyahlala kunjalo, ukwephulwa kwamalungelo abantu eZimbabwe akaZulu kusho ukuthi kuza kuya phambili.
Okunye ke baba Ncube, ubona njani kusiya phambili?
Nxa ekwenza ngalesi sikhathi kulabangani bakhe, kuyini kokuza kwenzakala nxa kuyikuthi esele yena yedwa lezi zalwane ezeZimbabwe? kuchukuti sibona ke kukusiya ngamandla ke ukubhidlika kokuhlonitshwa kwamalungelo akaZulu siza kubona kusiya phambili ukutshengisela ngeke sikubone noma abantu kulaba kusolayo ukuthi idemocracy iyadilika eZimbabwe njengoba ivele yona le encinyane engathi ibisiba khona ayingeke ibonakale isiba khona kuyinto ke edanisa kakhulu kakhulu lokhu ukuthi umuntu onguye ngumkhokheli ehluleke sengisitsho yona isadiki ehluleke ukuthi khona akhokhele ngesibonelo esihle kuthi ukuthi nje isadiki iyiyo nje layo isidelelekile kakhulu isizehlisile isithunzi.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Kutawashe Munsaka okubandla leZANU-PF.
Ubaba uMnangagwa uzabe sebenza gadalala ebambeane lo mama umongameli oweTanzania onguye ozabe echeya iorgani eyedefense lepolitics kuSADC. Nguye okumele ebone ukubana eSADC kuba lama election alokuthula njalo kuba lama election angelakucilana. Nguye njalo omele ebone ukuthi kulokuthula lapha eSADC ehamba esiya reporter kubaba uMnangagwa lo esimazi engumuntu obuyaziwa ngokuyenza ama election alokuthula after every 5 years eZimbabwe. So iSADC ilenhlanhla njalo iyenzele kahle ukubana ifakwe umuntu ole record enhle kangaka emangalisayo. Singabona ukuthula okulapha eZimbabwe yikho ukuthula esikukhayelela ukuthi kube khona kuSouthern Africa indawo enjengabo DRC lezinye ezeMozambique. Sikhayelela ukubana ubaba uMnangagwa uzaletha ukuthula emazweni wona lawa encedisana lo president oweTanzania.
Ye baba Msaka, kodwa bakhona abanye abathi uMnangagwa wephula ilungelo loluntu.
Ama human rights yinto sibili esijabulisayo ukubana hatshi Southern Africa iyazama sibili ukulondoloza amalungelo abantu. IZimbabwe ngelinye elizwe eliphezulu ngokulondoloza amalungelo abantu. So ubaba uMnangagwa uhamba lomzekeliso lesiboniso weleSADC ukubana ama human rights ahlonitshwa njani, amalungelo abantu ahlonitshwa njani. So sikhangelela ukubana iSADC iza kuba yi-community ehlonipha amalungelo abantu jikelele. So sithi hatshi ubaba ulomthwalo omkhulu okubona ukuthi kulokudlelwana okuhle kuma-members aweSADC jikelele ngendaba leyo abayiqoqayo yokubana kube lama industries lokudlelanwa phakathi kwama member states aweSADC. Bekhangela njalo ukubana ezomvelo bayazisebenza njani, bebonke bekhangela ama border ukuthi sisebenze njani. Ubaba uMnangagwa unguye oqoqa konke lokho. So ulomsebenzi omkhulu ubaba uMnangagwa.
Lo umnumzana Kutawashe Munsaka oyebandla leZANU-PF obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Ngemva kwenyanga iphume kumkhankaso wokhetho lukamongameli weMelika, umongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wokuxhasa umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris phambi kwenkulungwane zabasekeli bebandla lakhe abathe gwaqa eChicago emhlanganweni omkhulu weDemocratic National Convention. Umongameli Biden wethulele abantu imbali yakhe njalo wakhuluma ngabakufezayo lo msekeli wakhe ngesikhathi echiyela unkosikazi Harris ubukhokheli bebandla leDemocratic Party. Owayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni lo namhla ntambama. Ozamela ibandla leDemocratic Party kukhetho lokudinga umongameli unkosikazi Harris ukhangelelwe ukuba uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngolwesine. Ozamela ibandla leRepublican Party kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka umnumzana Donald Trump laye uqhubeke ngomkhankaso wakhe izolo ePennsylvania lapho abekhuluma ngezomnotho. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Khancube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Ngibona ukuvula kwalomhlangano kungathiwa beku le inspiration le fire lokubonga ubaba uBiden, but sibone umama uKamala Harris ebuya on the first day okuvula khona umhlangano, which ama candidates who are nominated or waiting to be confirmed as the representative ama party babuya ngelanga lekugcina, but sibona umama Harris ebuyizolo. I think ubebuya ukuzobonga ubaba uBiden. So hayi okathesi nganithiwa umhlangano lo uqale ngokuchisa, and ama Democrats nganithiwa they are excited about their ticket. So kathesi sizabona ukuthi ilanga lesibili kuzahamba nje.
Umhlangano lo sikhangelela ukuthi uqhubekele phambili iviki yonke, yikuyini elibona sengathi kumqoka esingakubona kuphuma kakhulu kulo mhlangano?
Into ezaphuma lapha is the one thing ekukhuluma the unity of the Democratic Party. Lokuletha ama former presidents yabona ubaba Biden la ekhulumile izolo, an outgoing Democratic president ubaba Clinton uzabuya, and then ubaba Obama la uyabuya izolo, kubuye umama uHillary Clinton ama heavy hitter. So yonke message ebuyayo is kind of ukubuya ukuzoncedisa iDemocratic Party, one to help the base be motivated to vote, and two ukutshengisa the way forward and the vision forward. Abantu abatshengiselayo against iPalestine and iIsrael, yeah, I think it's their right ngoba impi leyi ngathiwa isihluphile, abantu abaningi sebebulewe khona ngale in that area, and it needs to stop. So yeah, sikubonile kuphuma izolo, but kuqhubeka namhla sizabona more of the Democratic vision ukuthi iya ngapi, and umama Harris what is her way forward ukuthatha lelo lizwe, ngoba she's had over 3 weeks only to just formulate a policy, choose a candidate and lie ukuthi afake imbono yakhe to lead the nation.
Lowo ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe zakwelemelika. Ubesecingweni loThabo Khancube oweStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. ELeRussia kulezi nsuku lisebenzisa indlela eziningi zokusabalalisa imbiko yalo kuzwekazi leAfrika. Lokho kwenzakala ngesikhathi ilizwe leli elemelika leChina ezama ngamandla wonke ukugxila impande kuzwekazi leAfrika, ikakhulu kwezokulima, ezomfundo, ezomvikela. Lokunye intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
ELeRussia lisebenzisa umabonakude weRussian Television International, inkundla yokuxhumana iTelegram, lezinye ekusabaliseni imbiko abanye abantu bathi ngamanga egoqela ezomvikela lokunye okumayelana lamanye amazwe kuzwekazi leAfrika agoqela eleZimbabwe, Chad, Niger, Mali, Senegal, Zambia leleGini. Kuningi okutholakala kakhulu enkundleni yeTelegram okungenzelwa abadabuka emazweni atshiyeneyo abezwekazi leAfrika abafisa ukuyafunda kweleRussia ukungena kubutho kwezokulima lakwezempilakahle. Konke lokhu kuveza okuhle kodwa hatshi okubi abantu abangabhekana lakho bengadlelana leRussia. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli wakeleRussia mnumzana Vladimir Putin balobudlelwane obumangalisayo obusolwa ngezinye izizalwane zeZimbabwe. Loba kunjalo eleRussia likhanga eleZimbabwe indlela ezitsheneyo ukuba lidlalane lalo. Sehlwekile ukuxhumana leziphathamandla zikarhulumente wakeleRussia kuze sixoxisane ngokwenziwa lilizwe leli okuthiwa lethula imbiko engamanga sonke isikhathi. Intatheli izindaba esebenzela eofisini yeMedia Institute of Southern Africa yarare umnumzana Nqaba Machazi uthi ukukhipha indaba ezize imisinformation kanye le disinformation sokuvamile ngesikhathi kulokulwisana phakathi kwamazwe afana leRussia kanye leMelika.
Ikakhulu singabona singakhangelisisa iRussia lokho yaqala impi yayo leUkraine, sebeqalisa ukuthi belethe indaba zabo eziningi kakhulu lapha eAfrika ukuthi betshintshe indlela abantu abacabanga ngayo, nje ukuthi abantu ababona ngayo into ezinjenge democracy into njengokuphatheka kuhle kwabantu sizabona ukuthi kakhulu kwele West Africa ukuthi iRussia ayikwesebenza khona kakhulu langapha eSouthern Africa sokuye waphuma im ama research ambalwa asibilatshengisela ukusebenza kweRussia ngokwenza le foreign and information manipulation.
Umachazi uthi kumele uzulu aqaphele ukuthi indaba lezi zilethwa kanjani kuzwekazi le-Africa.
Uqakathekile njalo ukuthi njengezwekazi le-Africa sikwazi ukuthi indaba zethu zivela ngaphi njalo zinikwa abantu kunjani ukwenzela ukuthi kungabi lale disinformation and misinformation khona lokho engithi zindaba eziyizi. Indaba lezi zibuya ngendlela ezijiyeneyo zikwanisa ukubuya ngabo social media singakhangela i-research ejengisa ukuthi Russia ama social media accounts ayo particularly ku X kuzokuthiwa yiTwitter.
Oqeqetshe kwizifundo zokukhitshwa kwembiko information dissemination esekolishini le University of Botswana umnumzana Thomas Nkoma uthi minengi imbiko engamanga ethula ngele Russia elalelwa ngabohulumende lozulu.
This effect that we live in an era of information disorders where disinformation
kuliqiniso ukuthi sesiphila ezikhathini ze misinformation disinformation order. Lokhu kwenza ukuthi abantu bayengeki njalo kudale ukungahlaliseki kumphakathi.
Ocubungula ezombusazo umnuzana zenzo moyo uthi lokhu ayisikho kwakuqala ukuthi amazwe angentshonalanga asebenzise indaba eziyize ukuthi bethole ubudlelwano lwezwekazi le-Africa.
Indaba eyayivela ikhona kususela ngesikhathi lesiyana esasibiza thina sithi yi-Cold War. Kwakuvele kuvamile ukuthi amazwe lawa abazibiza o abazibona bengamazwe amakhulu emhlabeni ayexabana ngesikhathi se-World War babe nokusebenzisa amazwe ase-Afrika ukuthi balwe impi yabo. Xa bekwenza lokho babeqambelana amanga omunye athi lo wenze kanje omunye athi lo wenza kanje.
Ngesikhathi kusanda kuqhutshwa umhlangano omkhulu obuqoqwele ibutho leMelika elikhangela ezomvikela e-Africa ele-US Africa Command kumbe i-AFRICOM e-Habroni kwaphuma ukukhathazeka phezu kokumemetheka kwemilayezo engaqondanga iphuma elizweni le-Russia. Umqondisi wenhlanganiso ye-AFRICOM umnumzana Michael Langley watshela intatheli izindaba ekupheleni komhlangano ukuthi eleMelika liyakhathazeka ngembiko eyize ephuma kwele-Russia esithi lakho umemethekisa ingxabano evele isikhona.
There's a strong link between the scope of disinformation and instability. That's the truth. So getting the truth.
Kulobudlelwano phakathi kokungahlaliseki kanye lokukhipha imbiko eyize. Liqiniso lelo. Ngakho kuqakathekile ukuthi kulwiswe ukukhitshwa kwembiko engaqondanga ngoba kulakho ukudala ukuchitheka kwegazi.
Elemelika likhala ngokuthi kusabalalisa imilayezo eyize ngele-Russia kwamanye amazwe angentshonalanga ezwekazi le-Africa sekudala ukuthi ibutho lalo liphume emazweni afana le-Niger. Emhlubulweni wezansi kwezwekazi le-Africa umnangagwa usanda kutshela uPutin ukuthi elemelika lisekela le-Zambia kanye lelamalawi kwezomvikela ukwenzela ukuchiphisa ele-Zimbabwe. Elemelika njalo lalandula ukuthi lizwana lele-Zambia ngenxa yokuthi lifuna ukufaka inkamba yobutho layo kulelo lizwe. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngise-Habron Botswana.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzakhalaza ukuthi umnumzana Elon Musk abe ngumcebisi wakhe engakhethwa ngolwezi lonyaka ukuba ngumongameli weMelika. Umnumzana Musk utshele abezindaba abebesithi NBC ukuba uyasamukela isicelo sikamnumzana Trump. Umnumzana Musk ngumqondisi wenkampani yezimota eTesla, eSpacex lezinye. Isizalwane sakwele Kenya esaveza imithethwandaba ukuba sabulala abesifazane abangamashumi amane lambili 42 sesibalekile entilongweni. Abezindaba beReuters babika ukuba uCollins Jumaisi Kalusha ubaleke labadabuka kwele Eritrea abalichumi lambili 12 abakade bevalelwe labo entolongweni. Abatsha abanengi eZimbabwe bathi kabalathemba lokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzagoqula impilo yabo njengalokho okwethulwe emhlanganweni weSADC Summit oqhutshwe kunsukwana ezedluleyo eHarare. Kodwa bakhona abalutshwana abathi umongameli Mnangagwa ulakho ukulandela okwethulwe emhlanganweni lo lapho kuphatheke inkokheli yamazwe ye-ANC yezwekazi le-Afrika. Kubikwa uTobias Mutsingwa.
Ekhuluma emhlanganweni we-SADC Summit ngomgqibelo unobhala jikelele womanyano lo umnumzana Elias Magosi uqonqosele kakhulu ukuqakatheka kokusekelwa kwenhlelo zabasakhulayo esithi lokhu kungenza amazwe akumanyano lo aphumelele.
I would like to reiterate the need to invest in the youth by providing them with the necessary skills, resources.
Kumele sithathe amanyathelo amqotho anganika abasakhulayo amadlabuzane ukuthi baqale njalo bakhulise amabhizimusi abo. Impumelelo yalokhu ukuthi siyabe sibatholise amathuba okuzithuthukisa kanye lokuphumelela kwenotho zamazwe ethu.
Kulabatsha abathi kababoni ukuba uhulumende kaMnangagwa uzawalandela amazwi kaMagosi. Omunye wabathandabuza okungenziwa eZimbabwe nguSilethemba Ngwenya ohlala eGogwe.
It's been too long looking to me samathuba ngaqeda uduya kwethu. That is a fake promises. Nibathola yilaba abazwana laba sezikhundleni, not any youth nje. Kuso kukhona ukuthi thina sizenzele lokhu ongasiphilisa. Bethi uthengisa kumbe uphuma phandle kwelizwe.
Kodwa uAdi Mpofu osakhulayo ohlala kobulawayo uthi akumelanga abanye bakhe belalele ukukhulunywa ngabasola imizamo kahulumende eyokuthuthukisa abasakhulayo.
Ngithanda ukuncoma lokutshayela ihlombe ihulumende le-Second Republic indlela elisebenza ngayo ukuthuthukisa lokuphakamisa ontanga abantu abatsha. There are a lot of young people with the national vision. Esingawutsho ukuthi qhubekanini lisenza umsebenzi wenomuhle, qhubekanini ligijimisa amaphupheno amahle azancedisa lesizwe sakithi ukuthi siphakame sithuthuke ngeminyaka ezayo.
Okunye okwenza abatsha bethi akula lutho oluza kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa ekuthuthukiseni abasakhulayo ukuthi balinsolo ngendlela ababandlululwa ngayo uma bedinga imali yokusungula kumbe ukuthuthukisa amabhizimusi. Undumiso Sibanda ngomunye wabakhala ngobandlululo.
Lo umhlangano osanda kwedlula mina ngokwami angikhangelelanga lutho oluhlukeneyo layo yonke eminye ehlala isenzakala. Bazikhulumele nje ukuthi abatsha bazaphatheka kakhulu, kodwa into engingakutshela yona ukuthi akusoze kwenzeke.
Akasenelisanga ukuxhumana nomnumzana Thino Machakaire, umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabatsha ngokungenziwa nguhulumende mayelana lokwethulwe nguMagosi kanye lokubandlululwa kwabanye abasakhulayo abadinga uncedo kuhulumende weZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Thanzikwa Guranungo, isikhulumeli sekhansili esebenza phansi kogatsha lwabatsha eZimbabwe Youth Council, othi maningi amathuba okuzithuthukisa elizweni.
Our government has availed different opportunities for young people in our country.
Okuswelakalayo ngabasakhulayo abalombono ovulekileyo abangenelisa ukuthi labo bengene kumabhizimusi lawo ukuze bathole ukuziphilisa. Abaningi babontanga bakhona ukuchothoza uhulumende kuphela.
Ingcweti ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholijini leLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uthi uhulumende kumele aqakathekise inhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo.
Into ehluphayo yikuthi ngesintu sethu abantwana vele kwakuthiwa kabakhulume phakathi kwabadala. Kule gephu yona leyo yokuthi abasekho malume labana labo anti ababefundisa kudala. Ngokungakho uhulumende sekumele abe lenhlelo ezokukhava igephu yona leyo.
Abatsha eZimbabwe balinani elifika phose okuyisikhombisa ekhulwini 67.7%. Abaningi abasakhulayo eZimbabwe kabala misebenzi ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwethe connection. Sixoxa labasakhulayo ngokubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu okuthiwa babefuna ukujengisela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit. Singakehlukani ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Abasekela uhulumende weZimbabwe bathi ilizwe lisezandleni ezinhle, ngakho ke ababotshiweyo bazabhekana lamacala abo emthethwandaba. Uqhubekela phambili umhlangano omkhulu webandla lamaDemocrats eChicago khonapha eMelika. olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.